Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Sino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu zvita 1 2021. Makateerera kuStudio 7 nevhenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaudza musangano wePolitburo webato ravo kuti kurudziro yekuvandudza mitemo yesarudzo iri kuitwa haina maturo. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvakakosha kuti vanhu vagare vakabayiwa nhomba dzeCOVID-19 senzira yekudzivirira chirwere ichi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day muurongwa waitirwa muchinhoi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero idzi nhasi muchinhoi, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati bazi ravo riri kurwisa chirwere cheHIV and AIDS zvakanyanya zvekuti vachazadzisa chinangwa chekupedza denda iri mugore ra2030.
Zimbabwe achieved the UN 1990 fast track targets, and that we are now closer than ever to the goal of ending the AIDS epidemic by 2030. Distinguished guests,
zvatiri kuita izvi zviri kurumbidzwa neUnited Nations zvekusvitsa 1990 uye tave pedyo zvakanyanya kupedza denda reHIV korera 2030 risati rasvika.
Dr. Mangwiro vati bazi ravo riri kuvaka zvipatara 32 munyika yose senzira yekuti munhu wese awane mukana wekurapwa kana ave kurwara.
In this regard, my ministry is spearheading the construction of 32 new hospitals, refurbishing and equipping old ones to ensure that all people have access to modern healthcare services and remove all inequalities.
Vachitaura pachiitiko chanhasi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemukuru pamuzinda weAmerica kana kuti acting deputy chief of mission vaArt Brown vachinyika yavo yakapa Zimbabwe mari inosvika mamiriyoni mazana maviri negumi nematatu emadhora kana kuti $213 million munyaya dzezveutano.
This year, the United States government approved $213 million for Zimbabwe to strengthen health systems, expand local capacity to prevent HIV, and reach sustained epidemic control.
Korerino, takapa Zimbabwe marino shika US$213,000.2 mkuyamura mnyaya deze utano mnyaya deze utira HIV.
Mumwe mwana akazvarwa aine utachiwana hweHIV tsitsi dzashe mugari uyo akapedza zvidzidzo zvake zveA-level gore rapera akurudzira vanhu vanorarama neHIV and AIDS kuti vararame vaine tariro yekuzadzisa zvishoo zvavo muupenyu. VaGodfrey Kamurai vekumakonde vanorarama neHIV and AIDS uye vaine vana vapfumbamwe vati vakararamiswa nekunwa mapiritsi anoderedza ukasha hwechirwere ichi pamwe nekurudziro yana chiremba. Pasi rose vanhu vari kurarama neHIV vanosvika mamiriyoni makumi matatu nemasere kana kuti 38 miriyoni uye kubva pakatanga kuzivikanwa HIV muna 1984 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nematanhatu kana kuti 36 miriyoni vafa nechirwere ichi. Zuva reWorld AIDS Day rinoyeuchidza vanhu kuti HIV haisati yapera kurwiswa. Pari zvino mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19 mazuva ano, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV udzikire. Chiitiko chiri kurwadza nyanzvi dzezveutano pamwe neavo vanorarama neHIV muZimbabwe nepasi rose. Mhemberero dzeWorld AIDS Day dzaitwa pasi pedingindira rekuti End Inequalities, End AIDS and Pandemics. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri wezanu PF Emmerson Mnangagwa nasi vaudza musangano wePolitibiro webato ravo kuti kurudziro yekuvandudza mitemo yesarudzo iri kuitwa haina maturo, vachiti Zimbabwe yakaisa mubimbiro rayo remitemo zvese zvinodiwa nesadak panyaya dzesarudzo. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Vachivhura musangano wePolitibiro, vamunangagwa vati vanhu vari kuda shanduko panyaya dzesarudzo nehupfumi havasi kubuda pachena kuti shanduko yavanoda ndeipi. Vati Zimbabwe yakaisa zvese zvinodiwa neSADC pasarudzo, kana kuti SADC Electoral Guidelines, mubumbiro rayo iro vati rimwe remabumbiro akanaka chose mudunhu rese.
No one has said what type of electoral reforms which is required. In SADC region, we have embraced all the SADC electoral guidelines into our constitution.
Hapana atataura kuti ndeipi shanduko iri kudiwa. Muna muSADC takatoisa maSADC electoral guidelines mubumbiro redu.
Vamunangagwa vati kune avo vari kushora hurumende nekusaita sarudzo dzemabai election vanofanira kuziva kuti Zimbabwe yakasiyana nedzimwe nyika dzisina kutemerwa zvirango zvehupfumi, nekudaro yakamira kuita sarudzo senzira yekuchengetedza vanhu kubva kudenda reCOVID-19. Asi vati sarudzo idzi dzave kuzoitwa muna kurume gore rinouya, uye vakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzishande zvakasimba kuitira kuti ZANU-PF ikunde musarudzo dzegore rinouya nedza 2023.
The opposition must be voted out. Tinoda kuvasvasvanga pamabyelections. Uyezve tigovara kasha pamaharmonized elections.
Mabato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anoti mutemo wesarudzo unofanira kuvandudzwa kuitira kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena. Mutungamiri werimwe remapato anopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku vaudza Studio 7 kuti manyepo ari kutaurwa navamunangagwa ekuti vari kuda shanduko pamutemo wesarudzo havasi kubuda pachena kuti vanoda shanduko ipi. Vamaduku vati nyaya iyi iri kutotaurwa nezvayo kupolitical actors dialogue, uko bato ravamunangagwa riri nhengo.
Chimwe chatinoda futi chiri pachena ndechekuti nyaya yekuti vanhu vanoda kuvhoterwa macandidates vasaneseka nekuti vadomwe kuita macandidates. Izvezvi zvichiri kunesa, mutemo unomeka unoita difficult, unofanira kusvika na 10, between 10 and 4 kunomination. Tida kuti panga paine svondo rese vhiki rese vanhu vachiti anoda kunhasi waenda pamwave pako haasiri pamu zvakanaka wodzoka kusvika munhu wese anoda kunge achikwikwidza musarudzo ange achikwanisa kuita. Ndozvimwe zvatoda kuti zvichinjwe. Saka ningati ayo atiti kuwirana nezvavati.
Mutauriri weMDC Tiva Witness Dube vatsinzirawo mashoko avamaduku vachiti bato ravo rakatonyoreya vamunangagwa richivaudza nezveshanduko iri kudiwa. Vanoti zvakawanda zvinodiwa kuchinjwa kuti sarudzo dziitwe zvakajeka, zvakaita sekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote.
Vane tsamba muofisi mavo yavakareplya inotaura iyo nezvema diaspora vote, kuti toda kuti vanhu vari ku diaspora vavote. Inotaura nezve ma media reforms, tinoda kuti kuite ma media reforms maererano nesarudzo kuitira kuti mapato ese anga achiitwa mikana yakaenzana.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaGift Ostalosizi vaudza Studio 7 kuti vamunangagwa vanozviziva kuti panodiwa shanduko pamutemo wesarudzo, asi kuti havadi kuzvitambira nekuti vanoziva kuti havahwini sarudzo kana mutemo uyu ukasandurwa.
Chekutanga pane nyaya yeZimbabwe Electoral Commission. Chechipiri pane nyaya yekupindira kwemasoja panyaya zvesarudzo. Chechitatu pane nyaya yeviolence inoindika munyika. Chechina pane nyaya yemushandira mapurisa kuti ave ashanda neZANU-PF yatinoti therapy ZANU-PF conflation. Izo ziri nyaya dzatakaburisa mudocument redu kuti munyika muite mareforms anobetsera kuti sarudzo dzedu dzive free and fair. Nekuti sarudzo kana zvisina kuita free and fair zvinozonetsa kuti nyika ichisimuka. Ndo dambudziko riri kusangana navamunangagwa.
Vati Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akawanda pari zvino nenyaya yekuti haina kuita sarudzo dzakajeka muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ini Godwin Mangudya.
Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvakakosha kuti vanhu vagare vakabayiwa nhomba dzeCOVID-19 senzira yekuzvidzivirira kuchirwere ichi, kusanganisirawo mhando itsva yeOmicron variant. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vaimbo vagurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyora anoona nezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati kubayiwa nhomba kwakanaka zvikuru sezvo zvichidzivirira ntufu nekurwarisa zvakanyanya. VaMadzorera vati kunyange hazvo zvisazvaonekwa kuti mhando itsva yeCOVID-19 ine ukasha hwakadii, vanhu vanofanirwa kugara vakazvidzivirira.
Nhomba yeCOVID-19 ndiyo mbumburu 1 yega yatinayo. Ingatiite kuti tidzivirire utachiona zvachose. Ndokurudzira vanhu kuti vabaiwe nhomba vese nouwandu hwavo. Ngatiregei kuteerera nyambo dzepa social media tinyeperwa kuti kwanzi nhomba yakazondiuraya, nhomba yakazondirwarisa, nhomba yakazoita ndoome mutezo, nhomba yakazodini. Kwete, kana une mubvunzo enda kuma health workers ari pedyo newe, ubvunze madhokota nemanesi, vanokutsanangurira kunaka kwenhomba nekudzivirira kwainoita kuti usarware zvikuru kana wabatiwa necovid-19. Nokuti munhu wese anogona kubatiwa, asi chikuru ndechekuti izvo usarware stereki, usapinde muchipatara, usafe. Nhomba yega ndiyo inogona kutiitisa izvozvo.
VaMadzorera vatiwo zvakakosha kuti hurumende itange kuita tsvagiridzo yemhando yecovid iri kubata vanhu mazuva ano, kunyanya kumashingo uko vati kuri kubatwa vanhu vakawanda pasuva.
Kurudzira hurumende woka kuti ibetserane nesu iite zvainofanira kuita, tizive kuti new variant yavamo here uye zvekuti rwarisa vanhu zvakadini. Hatigone kutesta tese kuita genomic sequencing, ibasa rinogona kuitwa nehurumende chete iroro. Ngavatiitirewo. Zvakakosha kuti tizive variant irimo, tutanga kudocumenta masymptoms acho kuti variant yauya nemasymptoms akati akati akati.
Mutungamiriri weSenior Hospital Doctors Association amai Shingainyaguse vatsigirawo kuti zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba pamwe nekutevedzera zvinokurudzirwa nesangano reWorld Health Organization.
Zvaishanda paDelta ndo zvichiri kushanda kuti munhu usabate COVID yacho: kupfeka mask, kugeza maoko, kusanitiza, kushandisa sanitizer, kusaungana especially mukati nemabuildings takawanda. Tisiri kukurudzira vanhu kuti varambe vachitora mavaccination kana vasati vabayiwa.
Kunyange hazvo tisina kukwanisa kutaura nebazi rezveutano panyaya iyi, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati nekuda kwekuwanikwa kwemhando iyi kune dzimwe nyika, Zimbabwe yava kutotora matanho ekudzivirira mhando iyi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda iri, izvo zvasiya vanhu vafane chirwere ichi vava zviuru zvina nemazana manomwe nevanomwe kana kuti 4707. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vava zviuru zana nemakumi matatu nezvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 134652. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nezvina nemazana mashanu ane makumi mana nevapfumbamwe. Vabayiwa nhomba yepiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana masere negumi nezvitanhatu nemazana mashanu ane makumi mana navatatu. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Nyanzvi dzezveutano dzinoti mitemo yakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro yakanangana nekudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron inoratidza kuti havana kutanga vataura nevane ruzivo nezveutano. Omicron inonzi yakatanga muSouth Africa uye yave munyika makumi maviri pasi rose. VaMnangagwa vakazivisa neZuro kuti vashanyi vose munyika kusanganisira zvarwa zveZimbabwe vanofanira kuvhenekwa utachiona weCOVID-19 panhandare yendege. Kuvhenekwa utachiona uku kunoda madhora makumi matatu ekuAmerica. Vanenge vapinda munyika vanonziwo vanofanira kugara pavo vega kwemavhiki maviri vachibhadhara mari dzavo. Mutungamiri wenyika akati izvi zviri kuitirwa kuti nyika idzivirirwe mukupararira kwemhando itsva yeCOVID-19 inozivikanwa nekuti Omicron. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera veMDC Alliance vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa nehurumende hazvibatsire, vachiti kuungana kwevanhu zvikuru mumabhazi neparufu ndiko kuri kutounza dambudziko guru, kwete zviri kuitwa padzinhandare dzendege. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike kuti tinzwe maonero avo.
Matano ekurwisana ne denda reCOVID-19 anofanirwa kunge achisusukibidza ruzivo rwesainzi neevidence. Takanyanyotarisa neyatinoti public health. Tiri kuona kuti matanho atorwa nehurumende ekuti chero munhu akavhaksinetwa nyangwe watorwa testi yeCOVID-19 kunyika kwako kwauri kubva, ukasvika muno muZimbabwe unenge uchitarirwa zvekare torwa imwe testi zvekare yeCOVID-19. Unenge uchitarirwa kunge uchizoenda yavari kuti self quarantine.
Zvine dambudziko irei izvi semaonerenyu?
Tiri kuona kuti izvozvo zvinogona kukodzeresa mamwe matambudziko nekuda kwekuti wandu hwevanhu vanenge vachizodzoka. Tinozotadza senyika kuti mumwe nemumwe wemunhu iyeye anga achizopinda mukwarantaini. Chikuru chatiri kukurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19 ndingati i-incentive yatinenge tichipa kune vanhu ivavo. Saka zvinozodzosera zvekare mabasa ekurudzirwa atiri kupa nekuti vanhu vabayiwe, nekuti nyangwe munhu akabayiwa nyangwe atesta negative kuPCR zviri kunzi izvo kana wapinda muno unozenge uchingoenda zvekare kuself quarantine.
Ko panyaya yemutemo wekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti curfew muri kuona sei?
Mabhazi tinoziva kuti mabhazi ezupko bashoba ari kuwadirwa, transport chaiyo inotori dambudziko. Saka nhau yecurfew dai hurumende vanga vangosiya payanga iri. Tanzwa zvekare hurumende ichiti vemashopu vanezenge vachivhura kubva na7 AM mangwanani kusvika na7 PM manheru. Zvanga zvakanakawo kuti dai hurumende yanga yajekesawo kuti kana vari vemafamasi vaya vanezenge vachitevedzera here mutemo umwe chete iwowo.
Nechikonzero chei muchifunga kuti panofanira kuita mutsauko?
Ndekuda kwekuti mwana anogona kuzongorwara chero nguva, oda mafamasi akavharwa, vanhu votadza kunotenga mishonga.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvichatora nguva yakareba kuti dzizive kuti mhando itsva yeCOVID-19 iyi yakamira sei. Mumashoko kuvatori venhau, imwe kambani inogadzira nhomba yeAstraZeneca inoti yatotumira nyanzvi kuBotswana neEswatini kuti dzitange kuita tsvakiridzo yezvemhando itsva iyi. Mamwe makambani anogadzira nhomba dzeCovid-19 anoti Johnson & Johnson, Pfizer neModerna aburitsawo mashoko ekuti atangawo kuita tsvakiridzo nezvemhando itsva iyi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani yenhau yeCNN yambomisa basa mutori wayo wenhau ane mukurumbira Chris Cuomo zvichitevera kuzviita chipangamazano chemukoma wake paAndrew Cuomo apo vaive gavhuna weNew York apo vaipomerwa mhosva dzekuda kuita zvepabonde nemamwe madzimai. Pope Francis vari kutanga rwendo mangwana rwekuenda kuCyprus nekuGreece. Chinangwa cherwendo rwavo ndechekunoona matambudziko ari kusangana nevanhu vari kutiza kunyika dzavo vachiedza kuenda kunopotera munyika iyi. Aka ndege chipiri mumakore mashanu Pope Francis vachishanyira chitsuva cheLesbos icho chagara chakatarisana nedambudziko revabva kure. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, Dr. Tauya Kadzo, vanoti kurima ndiyo chete nzira inokwanisa kusimudzira upenyu hwevanhu muZimbabwe kuburikidza nekutengesa zvirimwa zvavo kumisika mikuru. Dr. Kadzo vakaita zvidzidzo zvekurima vakanangana nekurwisana neurombo kana kuti poverty alleviation pari zvino vari kushanda samaneja vari kudivi rekutengwa nekutengeswa kwezvirimwa kana kuti agribusiness mudunhu reMaryland muAmerica. Dr. Kadzo vanobva kubocha mudunhu reManicaland asi vakazokurira kuBulawayo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Kadzo kuti tinzwe nezvebasa ravo.
Inini ndinonzi Dr. Tauya Kadzo, ndiri muzvarwa wekuZimbabwe, ndakakurira kuBulawayo. Pendakapedzawo high school ndakaenda kuEngland kwendakaita course yeagriculture. Ndiri munhu ane belief yekuti one of the ways kuti tibatsire nyika yedu ngeyekurima. Tikarima tokwanisa kutengesa maproducts edu all over the world kuti tiite mari. Asi nyaya iri kunetsa yemunoziva wese wanhu wekuZimbabwe nevanhu vari kunoku ngeyekuti mari haisi kudzokera kumusha kwedu kuti ibatsire wanhu wedu. Saka inini ndakaita decision yekuti ndipesue agriculture pamusana pekuti ndichaiwana opportunity yekuti ndibatsirewo hama dzedu. Saka kuno ndinoshanda muretail management mumasupermarket kwetinenge tichitenga maproducts kuAfrica nethe rest of the world kuti titengese kunoku. Asi nyaya yetinayo ngeyekuti agribusiness haisi kubatsira ba nyika dzedu kumusha, Zimbabwe neAfrica yese nedzime nyika dziri kunetsika kuti dziwane mari. Asi tinoda kuti titaya kubatsira hama dzedu kumusha kuti mari dzidzoke dzibatsire hama dzedu dziri kushanda nesimba kuti vanhu vari kunoku wawane variety yemaproducts mazuva ese.
Muri kutaura nezvekubatsira vari kunyika dziri kusimukira dzakaita seAfrica, vanobatsirwa nenzira ipi, Dr. Kadzo?
Ndine maorganizations akawanda ari muno muAmerica, ari kuEngland, ari kuAfrica, and tinoshanda nemauniversities anenge achitraina mastudents anenge achiita agriculture, agribusiness, horticulture. Mazuva ano pane inonzi floriculture. Saka tino connecta mabusinesses akasiyana-siyana kuti waite access kune maproducts anenge achibva kuAfrica nedzimwe nyika dzakati wandei dzinenge dzichida kuti dzitengese maproducts awo kubva kunyika dzavo wachiunza kunoku kuoverseas kuAmerica, kuCanada, kuEngland neEurope. So ndiro basa retinenge tichiita kunoku iyo inonzi international agriculture and business management.
Tinoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika zvine zvazviri kuitawo kubatsira munharaunda nenzvimbo dzazvinobva kumusha. Imi mune zvamuri kuitawo here kusimudzira nzvimbo dzenyu?
Inini ndiri munhu anoita a very strong belief in community participation. necommunity development. Ndiri munhu anotaura pamusoro penyaya dzelocal development kuti tinofanira kubatsira hama dzedu kumusha in personal development kuti wakure mupfungwa wanangise maopportunities ewanawo. Isusu tiri kunoku tiri overseas tine challenge huru chayo yekuti ngatiite togetherness tibatsire hama dzedu kumusha in terms of my investment, in terms of my companies, because izvo munoziva atikwanisi kudependa on hurumende dzedu, asi isusu taapane stage yekuti titange kuita zvinhu zvedu tichigadzira macompanies tichicreata mabasa. Zvomuri kuona mazuva ano mabasa hakuna kumusha uku. Zvinorwadza kana muchiona magraduates emauniversities, macolleges achishanda nesimba kuti wapedze chikoro asi hakuna mabasa. Saka challenge ndiri kupa hama neshamwari dziri kumusha nedziri kunoku, ngatifokase on community development kuti tizvisimudzire isusu. Sinsi taakaenda kuchikoro taane ruzivo rwakati oho, tichinje petiri tiendere mberi neupenyu hwedu.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tauya Katso vachitaura vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica. Mapurisa anoti achiri kuenderera mberi nekutsvaga chakakonzera moto wakauraya mukuru weZimbabwe Investment and Development Agency vaDouglas Munatsi nemusi wemuvhuro. VaMunatsi vanonzi vakashaya vari mumba mavo paNorthfields Apartment pakona paFifth Street naJosiah Tongogara Avenue. Pane mashoko ekuti mapurisa ari kuferefeta kuti havana kutanga vaurayiwa here pasati pabatidzwa moto wekuvharidzira kuti umbowo usabude. Mapurisa anoti ari kubvunzurudza vose vakapedzisira kusangana navo. Vana chiremba vari kuvhenekawo mutumbi wavo uye vanoona nezvemoto vachitsvakawo kuti chii chakakonzera moto uyu. Pane mumwe mudzimai anonzi Coleta NFPK anonziwo akamboenda mbai Manheru uye anga achidawo kubvunzurudzwa nemapurisa. Mamwe mapepanhau epadande mutande akaita seNewsHawk anotiwo vaMunatsi vanogona kunge vakaitwa kafira mberi uye mutumbi wavo wakawanikwa usina nzara dzemumaoko, zvinogona kuratidza kuti vakaitwa kafira mberi. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati, asi vati vanga vari musangano wakakosha zvikuru vakati tozovabata, asi hatina kukwanisa kuzovabata kusvika taenda pamhepo. Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Chirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. chirikutarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Zimbabwe yabatana nhasi nenyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa nhasi vaudza musangano wePolitbureau webato ravo kuti kurudziro yekuvandudza mitemo yesarudzo iri kuitwa haina maturo ose. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti zvakakosha kuti vanhu vagare vakabayiwa nhomba dzeCOVID-19 senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika